Manera na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitete nyura tirimu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera kubvumbi 3, 2021. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondi chitepfenyura chirongwa chino. Ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vabayiwa nhomba yekuCheCOVID-19 vakadarika zviuru zana nezviuru.
Vanhu vanogadzira mutemo iwoyo, mapolisi iwayo, vanhu vasingatotengi motokari dzavo pachavo, vanhu vanopiwa motokari nehurumende, vanova maministers nemasenior government officials.
Ruzhinji voshora mutemo mutsva uchange uchirambidza kutengwa kwemotokari kunze kwenyika dzine makore gumi kana kudarika. Nengo yeZANU-PF vaObed Gutu votaura nezvekuda kwavo kupinda mukomisheni yeNational Peace and Reconciliation Commission. Hii ndiyo mnimwe yemisore na uzedu za nasi, ichuya kwa mori, ichipa kuno ku Studio 7, irimu Washington DC. Vanhu vabayi wanomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19, vakadarika zviuru zana nezviuru, zvichitevera kubayi wanomba kwevanhu zviuru gumi nezvitanhatu nevana nezviuru wakare, 16,024. Richizivisa uwandu wevanhu vabayi wanomba nezviuru, bazi rezveutano rakati vanhu 103,815 vainge vabayi wanomba mukupera kwezuva nezviuru. Kunyange hazvo uwandu wevanhu vari kubayi wanomba hwava kukwira, nyanzvi munyaya dzeutano uye vaimbo vegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti Zimbabwe inofanira kusunga dzisimbe kana ichida kubaya nhomba vanhu mamiriyoni gumi sekutaura kwehurumende, nokuti uwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba pazuva rega rega huchiri pasi pane uwandu hunotarisirwa.
Panoda munani chaivo kuti tibate payeend. Tokutanga kuuya kuri kuita mavaccines acho anenge ari kuuya zvishoma nezvishoma. Ichipiri parate yatiri kubaya nayo yekuti tisvike 10 million by year-end. Handifungi.
Nyanzvi munyaya dzeutano uye vakambo vegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa kubva muna 2009 kusvika muna 2013 Dr. Henry Madzorera vachipa maonero avo pane zviri kuitika muchirongwa chekubaya vanhu nhomba yekudzivirira COVID-19. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzeutano dzinotiwo Zimbabwe inofanirwa kubaya vanhu zviuru makumi matatu nezvitatu 33,000 pazuva kana kudarika pazuva rega rega, kuitira kuti ikwanise kubaya miriyoni imwe chete pamwedzi wega wega kwemwedzi gumi inotevera, kuitira kuti Zimbabwe ikwanise kubaya vanhu vanosvika mamiriyoni gumi gore rino risati rapera. Zimbabwe iri kushandisa nhomba nhatu dzinoti Sinopharm ne Sinovac dzakabva kuChina uye Covaxin yakabva kuIndia. Panguva iyo nyika iri kutarisira kutambira nhomba yeSputnik V yekuRussia. Gurukota rezvemari vamutuli Ncube vanoti hurumende yakaunganidza mari inoita mamiriyoni zana emadhora ekuAmerica, $100 million, iyo yeruzhinji kuitira kuti vasabatwe nechirwere cheCOVID-19. Vancube vanoti hurumende iri kutarisira kuti munyika muchange muchipinda nhomba dzinosvika miriyoni imwe chete pamwedzi wega wega kuitira kuti vanhu vese vawane nhomba idzi. Hurumende yadzika mutemo uchange uchirambidza veruzhinji kutenga motikari kunze kwenyika dzine makore gumi kana kudarika kubva musi wadzagadzirwa. Danho iri riri kushorwa zvikuru nevakawanda munyika panguva iyo upfumi hwenyika husina kumira zvakanaka. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Hurumende yadzika mutemo Stationary Instrument 89 of 2021 uyo uri kurambidza veruzhinji kubva iye zvino zvichienda mberi kupinza munyika motokari dzine makore 10 kana kudarika. Ichiti vanenge vachida kupinza motokari idzi munyika vanofanira kutanga vapiwa mvumo nebazi rinoona nezvekugadzirwa nekutengeswa kwezvinhu reIndustry and Commerce. Mumwe mukuru anoona nezvekutorwa kwemitero mubazi reZimbabwe Revenue Authority kana kuti Zimra, amai Sibongi Leslie, vanyora tsamba kuvashandi vebazi ravo vari kumigamu yose yenyika, tsamba iyo iri maoko Studio 7, vachivaudza kuti kubva izvozvi hapana munhu achabvumidzwa kupinza munyika motokari ine makore anodarika 10 asina tsamba kubva kubazi rinoona nezvekugadzirwa kwezvinhu pamwe nekutengeserana, zvisinei nekuti motokari idzi dzange dzatove munzira kupinda munyika mutemo uyu usati wadzikwa. Vamwe vagari vemuHarare vakaita savatichakunda mhiko, avo vanorarama nekutengesa mumigwagwa vaudza Studio 7 kuti varwadziwa zvikuru nedanho rato wane hurumende iri.
Tini ni munhu anorarama nekuzvitengesera oga. Ndakanga ndava nemazuva kana kuti makuri ndichichengetera mari yangu yekuti nditenge mota. Zvinhu zvangu zvinoda mota, ende mota yandinowana inenge yakachipa yaibva kuJapan. Zvino dzinotengeswa munhu dzinodhura. Izvi zvandidzorera kumashure zvisingaiti. Semunyika isina mabasa hakuna kungwa ndingawana mari yekutenga mota.
Mutemo wadzikwa nehurumende uyu unotiwo zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvishanda kunze kwenyika hazvichabvumidzwewo kupinza motokari munyika dzinokosha madhora zviuru zvishanu zvemadhora ekuAmerica US$5,000 kusanganisira mari yekupinza motokari idzi munyika. Zvasiyana nezvaisimboitwa mutemo uyu usati wadzikwa kuti munhu aishanda ari kunze kwenyika aigona kuuya nemotokari yake pasingatariswe kuti inokosha mari yakawanda zvakadii. Mutungamiriri wesangano rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliati vati zvaitwa nehurumende izvi utsinye hukuru sezvo zvarwa zveZimbabwe zvinenge zvishanda kune dzimwe nyika zvichibatsirawo nyika kuburikidza nekutumira mari yekunze kumusha.
Zvinongorwadza kuti munhu anenge achishanda achitambira mari yake kunze kwenyika aakudzoka anofanira kungodzoka nezvinhu zvake zvakakwana chero zvichidhura kana nyange zvakaita sechero achikwanisa kupinda nayo, nekuti munhu anga achishandisa nyika achitumirawo mari munyika dzimwe hama hurumende ichionawo mateksi.
Munyora anoona nezvekutakurwa kwezvinhu muMDC Alliance vaSettlement Chikwinya vaudza Studio 7 kuti danho ratorwa nehurumende iri rinotsikirira varombo munyika. Vachiti vari kudzika mitemo iyi vanhu vari kuzvimba matumbu nekuguta, avo vavati vanopiwa motokari pachena nehurumende.
Vanhu vanogadzira mutemo iwoyo, mapolisi iwayo, vanhu vasingatotengi motokari dzavo pachavo, vanhu vanopiwa motokari nehurumende, vanova maministers nemasenior government officials. Vanhu vanoti kana voda zvekutenga motokari dzavo izvozvo vanenge vachipuwa anonzi majuty exemptions, avabhadhari juty. Saka mapolicy makers edu ane tambudziko rekuti vanogadzira mitemo kana mapolicies asingavabati ivo, ndosaka vasina hanya nezvichemo zvevana veZimbabwe.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvekugadzirwa kwezvinhu nekutengeserana, amai Sekai Nzenza, kutinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo vangu vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Asi imwe nhengo yeZANU PF vaObert Gutu vati hurumende yave kufanira kuona kuti makambani emuno anogadzira motokari ave kukwanisa kugadzira motokari dzacho uye dziine mitengo inokwaniswa neveruzhinji. Nyanzvi munyadzo zveupfumi uye vashanda neLabour and Economic Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vati Zimbabwe yave kuzorasikirwa nemari yekunze yakawanda kuburikidza nedanho ratorwa nehurumende iri.
Zimbabwe tatorwa namari yakawanda maimports emotokari idzodzi. Saka kubhanwa kwadzo kwakureva kuti mari yatatichimbowana hatichakwanisi kunge tichiwana.
Pavakatura bhajeti rokushandiswa kwemari yenyika kwegore rino muna mbudzi gore rapera, gurukota rezvemari vamutili Ncuve vakati hurumende yakaona zvakakodzera kuti itore danho iri sezvo Zimbabwe yave nyika yave kurasirwa motokari dzisingakodzere kunge dziri mumigwagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vanhu vanosvika makumi maviri nevapfumbamwe vari kutarisirwa kubvunzurudzwa svondo rinouya patitsvagwa makomisheni matsva achange ari muNational Peace and Reconciliation Commission. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Kutsvagwa kwemakomishina masere kuri kuitwa nekuda kwekuti makomishina anga aripo akapedza chemu yavo yemakore mashanu muna kukadzi gore rino. Vamwe vevanhu vachabvunzurudzwa vanosanganisira vaimbove nhengo yebato reMDCT payaifanotungamirwa namuzvare Tekuzani Kupe vaObed Gutu vakajoina ZANUPF mwedzi wapera pamwe nevaimbove mukuru weZimbabwe Human Rights kana kuti Zimu Rights vaOK Machisa. Vakuti vanoti zita ravo riripo sezvo vakasarudzwa nemunhu wavasingazive uye vanoti hapana dambudziko kuve komishina kunyange vave nhengo yeZANUPF.
Ichokwadi kuti sarango riripowo pashortlist yevanhu vane zenge vachienda kumainterview achaitwa neParliament of Zimbabwe April 14 nyaya yeNational Peace and Reconciliation Commission. Ndioni dambudziko riripo ndakadominatwa nokuti vamwe vari kuti zvauri politician zvauri memba yeZANUPF ndichangojoina mazuva mashoma apfuura saka uchazvifambisa sei? Ndikangoti mubvunzo wakadaro unongoverenga zvebumbiro romutemo ngatione section 236 ye constitution of Zimbabwe kuti inotichi nenyaya idzodzo.
Vaguti vanoti zvekuti munhu ndewezvematongerwo enyika hazvina basa pamutemo sezvo munhu achizokwanisa kusiya kuve nhengo kana achinge agadzwa sakomishina. Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Swatayo vanoti vatungamiri vehurumende vanofanirwa kuremekedza makomishina nebumbiro remutemo nekudoma vanhu vasina nhoroondo yezvekuita zvematongerwo enyika vari mumapato.
Nyaya yemapazi akaita seNational Peace and Reconciliation Commission mapazi akaumbwa nebumbiro remutemo anofanira kutevedzera mutemo. Chatinotarisira sevanhu ndechekuti kazhinji vanenge vari pazvigaro zvakaita sezvehurumende vanofanira kuremekedza mapazi aya kuti aite mabasa avo. Havasina bato ravakarerekera, havasina bato ravanoteerera kukunda rimwe, havasina munhu wavanoteerera kukunda mumwe.
Mukuru weZimu Rights vadzikamaibere vanoti vanotarisira kuti nhengo dzichadomwa vange vari vanhu vane nhoroondo munyaya dzerunyararo.
Zvinozowanzokonzera kuti vanhu vashaye chivimbo nesangano rakaita seNPRC maitiro nematauriro anenge achiita makomishina acho. Zvakakosha kuti makomishina kuti ivo vanofanirwa kuva independent, ndosaka achinzi maindependent commissioners. Zvichireva kuti havafanirwi kuona vaine divi ravanenge vakarerekera. Panenge pachida kuti pawanikwe makomishina vakazvipira, vakashinga, vasingati, vanokwanisa kuzvimiririra vachitaura chokwadi vasingavhundusirwi.
Kunyange hazvo bumbiro remutemo richiti komishina wekomishini iyi anofanirwa kunge asina bato raakarerekera, rinopa mukana wekuti kana nhengo yebato yadomwa kuve komishina inosiya chigaro chayo chezvematongerwo enyika kubato rake. Sachigaro weNPRC tiJustice Selo Nare vacharamba vari pachigaro chavo sezvo nguva yetemo yavo isati yapera. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vemusomalia vanoti chikwata chiri kurwisa munyika iyi cheAlshabab charwisa muzinda wemauto mudunhu reLower Shabelle. Izvi zvaitika mangwanani mumaguta anoti Barire neAudegle. Chikwata cheAlshabab chabvuma kuti ndicho charwisa maguta aya. Mupurisa mumwe chete akafa nezuro uye mumwe wake akakuvara zvichitevera kutsikwa kwaakaitwa nemotokari yakabonderedzwa pamidhuri inodzivirira muzinda weparamende yemuamerica paCapitol Hill muguta reWashington DC. Mapurisa epaCapitol Hill anoti mutyairi wemotokari iyi akabuda mumotokari yake aine banga akananga kumapurisa anochengetedza muzinda uyu ndokubva apfurwa pakarepo. Murume uyu Noah Green anga ava nemakore makumi maviri nemashanu. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuti Tichingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington umo ndiri kutepfenyura ndiri kumba pamusoro pedenda reCOVID-19. Nhasi tiri kuwana tichirangarira zororo reEaster uyezve tichange tiine hurukuro nemumwe munyarikani vari muno muAmerica pamusoro pezororo iri. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve vanoona sei zuva ranhasi.
Pastor Rebecca Makai ndiri kuMinnesota kune St. Paul.
Tinoona pari zvino tiri pazororo reEaster rinorevei kwamuri nevanhukadzi pasi rose.
Kana tichi tiri paEaster tiri kurangarira kusunungurwa kwatakaitwa nekuda kwekutadza kwakanga kwaita munhu, asi Mwari kwakutipa mwana wake Jesu kuti auye panyika agobvuma kutakura zvakaipa zvedu kuti iye atifira pamuchinjikwa. Saka Easter tiri kucelebrata dzikinuro nekusunungurwa kwatakaitwa nekuregererwa kwezvakaipa nekudzorerwa kweumambo hwatakanga takapirwa nahwo. Ndo zvatinenge tichicelebrata nekutenda Mwari nekuda kwaJesu.
Zuva iri rakanyanyokosha sei kumadzimai?
Inoreva kuti kare kare vanhu vachii muOld Testament madzimai vakanga vasina kusununguka, nhasi taakunzovafundisa vakanga zvisina kudaro Jesu asati auya kuchini unonzi murayiro. Asi semurayiro madzimai akanga asina kusunungurwa, madzimai akanga asina mukana wekuita zvatiri kuita izvi zvakanyanya. Asiko zvino nekuda kwekuya kwakaita Kristu Jesu wakatidzikinura kubva pamurayiro, kubva pakutukwa kwakanga kuripo, akatidzikinurawo paaidzikinura munhu aisanganisa nesu. Munhu mukati ndiye akadzikinurwa. Saka tese iko zvino kumudzimai nemurume tose tangofanana, tava pamwe chete. Bhaibheri rinoti hakuchina muGiriki, hakuchina muHebheru, hakuchina mudzimai, hakuchina murume, asi tose tava chisikwa chicha muna Kristu Jesu.
Pane here zvamanga muri kudzidzisa madzimai panguva ino yezororo reEaster?
Isusu Christ Covenant International Church tinoita yatinoti Kingdom Conversations, kukurukura kwevanhu vari muumambo hwaMwari. Zvinosanganisira patinosangana nevana vasikana vega, pamwe tosangana nevana vevakomana vega, tichitaura nekukurukura kuziva kuti munyika muno hakuchisina vana tete nana mbuya. Saka tiri kuraya vana vedu tega tivarovedza musoko raMwari, kuvadzidzisa kudzikama munyika ino yakadai yevatorwa. Tobata zvakare atinoti mayoung couples, madzimai nevana baba muno mudiaspora makaoma kumira mitatu, vana vari kurambana zvinotyisa. Saka tineya tinoita zvakare inonzi couples edition yekubatsira macouples varume nemadzimai kugarisana mudzimba zvakanaka, uye kuti vakwanise kubhalansa zvinhu muno muAmerica kuti mitatu ivakike. Tozoita zvakare yatinongoti nemadzimai oga kuvaka munhu womukadzi, kuita empower munhu womudzimai emabhizinesi, kuchengeta mhuri, kuzvichengeta iwe pachako munyika ino yediaspora. Then tinana baba zvakare vanenge vachizviitira pachezvavo vari pamwe chete vachivakana sevarume kumusha kwaitwa matare. Saka isakachosarudzawo yatinoti Kingdom Conversation Men's Edition yavanenge vachivakanawo sana baba. Ndo basa ratiri kubata iroro muno mudiaspora besides kusangana muchechi.
Tinoona zvakare kuti mhuri yeZimbabwe yakarasikirwa nemumwe mudzimai anga ari kubata mabasa nesangano reWomen of Dominion ramuri imi. Zvakafamba sei uyezve zvakamira sei pari zvino?
Mumwe wedu wataishanda nayo inonzi Women of Dominion inosanganisira 51 mastates esare muAmerica ungari event coordinator weWomen of Dominion Mai Baker Tondlana ndo vakapfuura mazuva mashomanana apfuura mumwe wedu akati siya. Nekuda kwokuti hatikwanise kuungana pamwe chete, tiri kushandisa yatinoti Zoom kusangana kuri kuita vanhu pamwe chete paZoom. Tinokoka vanhu kubva kumativi mana ese enyika, hama dziri kuZimbabwe neshamwari dziri muno. Tologa in paZoom toita minamato yekunyaradzana nemhuri yaBesa Tondlana pamwe chete nemurume wake ari kuAfrica nemhuri yake yose. Tirikuzvisangana izvozvo tichizviita paZoom. Tasangana kanokwana kuita kaviri tichinyaradzana, tichiri kutarisira kuti kusvika mutumbi waendeswa kumusha kuZimbabwe uye kunochengetwa asi tinenge tichingosangana tichinyaradzana nevana nemhuri.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muine isu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Chirene mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndimi wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvechirongwa chekubaya nhomba yekudzivirira COVID-19. Zvaita kuti tibate madzibaba Joshua vanonyanyozivikanwa nezita rekuti Chiremba Joshua veJohani Masowe echishanu vachibata vari pasowe repagoto kususwe kumudzi kuti tinzwe kuti sekereke vanobvumirawo here kuti nhengo dzavo dzinge dzichibayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu madzibaba Joshua. Madzibaba Joshua, tiri kuona kuti hurumende iri kufambisa chirongwa chekubayiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Imi sesangano repostori munoti pamusoro pechirongwa chekubayiwa kwenhomba yekudzivirira COVID-19 ichi.
Inotanga kuda kuiswa kumweya kuti titarire kuti chimiro chiripo yakanaka here, haina kunaka here, toisa mhinduro dzedu dzakatikwanirei nekuti zviitiko zviri munyika. Zvemukutaura pandiri kuita ndiri pamazuva anokwana kuita matatu anganichinamatira munamato iwowo wezvoizvozvo. Saka maitirombo rakanaka rekuti mhinduro yenyu muchaiwana izere nokuti nditori pamazuva anokwana kuita matatu andiri kunamatira nyaya yenyika.
Asi tichitarisawo imi sowe renyu munobatawo sei iyo nyaya yechirwere cheCOVID-19, muri kuibata sei?
Aonero nematarisiro andinoita nyaya iyoyi. Muchidimbu chenyaya itsananguro yakataurwa kuti kumazuva ekupedzesera kuchava nezvirwere zvakasiyana-siyana zvisingarapike nezvinorapika. Kana Bhaibheri shoko raMwari rinotaura richidaro kuti kumazuva ekupedzesera kuchava nezvirwere zvakasiyana-siyana zvinorapika nezvisingarapike. Iye mwanakomana Jesu akatozvitaura mashoko iyayo.
Saka imi madzibaba Joshua munotarisira riini kuti muzowana mhinduro yekupa nhengo dzenyu kuti zvizive kuti dzoenda here kunobayiwa nhomba kana kuti kwete?
Inini ndichakupai mhinduro izere pa3 days nekuti tuda kunamata kuti ndiziwe nzira chaiyo chaiyo nekuti ndiropa mazuva andiri yaya ndakanzi nemweya mutsva nechienda unogara. Saka kupera kwe3 days chete tinenge tine mhinduro yakasimba yekuti ndikwanise kukuudzai kuti ndizvo here hazvisi here.
Saka nhengo yesowe renyu yakada kunobayiwa musati mawana mhinduro munotii nazvo?
Handigone kurambidza kana kubvuma nekuti nyaya iripo nekuti izvozvi izvi ndiri panhengeto dzemunamato. Saka ndati kupera kwe3 days chete tinenge tane mhinduro yakakwana kuti takamira zvakadii.
Muri kubatawo sei mitemo yekuungana yeCOVID?
Tinotevedzera mamiriro akaita nyika kuti kana panzi pari kudiwa vanhu vakati tinotevedzera saizvozvo. Mamasiki tinoita zvese tinoita, asi chatinoziva pamusoro pezvose Mwari ndiye mukuru uyezve ndiye ane simba rekukwanisa kumunzengesa mune zvekorona mune zvakasiyana siyana. Mwari ndiye anokwanisa kukunzengesa.
Idzidziso ipiwo yamunopawo kunhengo dzenyu pamusoro pedenda iro reCOVID-19?
Ine handisati ndaisa mazwi akawanda muvanhu maringe nekudzidzisa vanhu nechikonzero chekuti pamweya ndanga ndiri pamazuva acho ekuti tigone kukumbira kuti zvakamira sei kudenga maringe nenyaya yekorona.
Tiri kunzwa muri kuzviti Chiremba Joshua. Makawana sei zita rekuzoti Chiremba Joshua?
Vazhinji vanondiziva wakandipa zita wega kuti Chiremba Joshua nenyaya yekurapa nekuponesa mapenzi nekudzora zvinhu zvabiwa. Zvinhu zvabiwa zvinodzoka. Ndinonamata ndiri pagoto pasuswe pakaronga pachikoro ndoba ndinowanika iri nzvimbo yemuti sowe redu rinonzi Johani masowe chishanu.
Kweiwo chiremba Joshua ndiani zita rauri kuberekwa uye vakaberekerwa kupi?
Inini zita rangu ndinonzi Tinashe Nyakuba, takaberekerwa munzvimbo yemamutoko kunonzi kwamasenga mubhuku rekwachichope.
Aiwa, ndinotenda zvikuru chiremba Joshua.
Aiwa, maitakadza zvenyu.
Manga makateerera kuhurukuro yedu namadzibaba Joshua veJohani Masowe echishano vanobata vari pasowe repagoto kususwe kumudzi muchirongwa chedu upenyu hwedu. Anokuonekana nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Muimba nemukurumbira Masimba Ndagurwa akaburisa damba refu rake rinonzi ndi Jehova. Mutori wedu nhau Shingirai Madondo uyo ari muBotswana akataura nemuimbi uyu ndokuchipanyaya inotevera.
Ndagurwa uyo akamboimba nechikwata chine mukurumbira chevabati vaJehovha anoti akatora danho rekuimba ega kuitira kuti zita revabati vaJehovha risafe. Ndagurwa anoti damba refu rake iro rine nziyo nhanhatu dzinoti ndiJehovha, ndimi Mwari, garai makarindira, tsitsine rudo, hatigoni pamwe chete neupenyu chikoro, rinopatarisirwa kuvanhu vanenge vapererwa netariro. Muimbi uyu anoti vanhu vanofanirwa kuita tarisiro yakanaka kunyange hazvo zvinhu zvakaminama munyaya dzematongerwo enyika, mamiriro epfumi pamwe nedenda recovid-19.
Ngatisagarira maoko, ngatisagarira pfungwa, ngatisangotarisa kuti hurumende chete ndo zvinofanirwa kubve kuhurumende zvakatakagara. No, ngatishande nemutoo wese zvatinogona ngatiite, tongozosiyira zvetisingagoni kuna Mwari.
Ndagurwa uyu anozivikanwa nerekuti ticha Ndagumu nezvemimanzi anoti akaisa magitare kwete ngoma nehosho sezvo vaiita kuvabati vaJehovha senzira yakukwezva vechidiki kuti vateererewo.
Izvi zvitine wechidiki mazuva ano zvinhu zviri fizika zviri kuita zvichazvishoma, parikungoita virtual. Nyaya dzavanonyanya kuteerera ndedzechiika kuti musambo wanoteerera vanodawo kanotirirei, plus zvebhaibheri hanina kuti chinorira chivi. Saka tikana tichibvume kuti zvose zvakasikwa naMwari which means kana maisime ndama
mumwe wevakaumba chikwata chevabati vaJehovha pamwe naNdagurwa vaManrod Magaya vanoti Ndagurwa akabuda muchikwata nokuti ave kugara kuBotswana. Chikwata chevabati vaJehovha chakaumbwa mugore ra1999 ndokutsikisa damba refu racho rekutanga rinonzi Mweya Mutsvene waMwari ndokuteverwa nawauya mucheki muna 2001.
He is Jehovah,
Jehovah,
in the morning.
He is Jehovah,
Jehovah,
in the noon,
in the noon.
He is Jehovah,
Jehovah,
in the
night.
He is Jehovah. My Lord, he is Jehovah,
Jehovah.
Ndagurwa uyu akaberekerwa kuManicaland makore makumi mana nemapfumba mwapfuura anoti kuimba kunomupa mukana wakurumbidza Mwari pamwe nekupa zvizvarwa zveZimbabwe simbiso kunyanya munguva ino yematambudziko. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. musatanga ngogara makapfeka mamask enyu nguva dzose nekuti chirwere checovid-19 chichiriko. Murare zvakanaka vateereri veStudio 7 kose kwamuri. Ini ndini Raichoto ndichitevenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere checovid-19.
Soko izikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlazi ku-3 Mabasa 2021 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inani labahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 liyaliqansa ngekhefu lephasika.
Abantu uvalo lwanobelukhona lokuthi abantu bangahlaba mhlawumbe bangagula khanya sobehlile ebantwini.
Ukuhlaselwa kwelizwe leMozambique ngabahlamuki kokholo lwesiMuslim abedlulisa amalawulo sokuthiye inkokheli yeSadak imatasatasa.
EMozambique kumonakalo uzaba nomonakalo omkhulu kakhulu oza affecta ilizwe leZimbabwe.
Ibandla leMDC Alliance lilandula imbiko ethi abalandeli balo bayaxexebuka ngobuningi besiya kubandla leZANU-PF.
Ukuthi amalungu MDC Alliance aya kuzana uPF ngamanga aluhlaza joko ngoba labo abakhitshwa kuTV lasemaradiyeni abaqanjwa ngamabizo.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Labahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 liyaliqansa ngekhefu lephasika. Ugatsha lwezempilakahle luthi asebehlatshwe leli jekiseni elizweni jikelele sebesedlula 103,815. Lokhu kwenzakala inani lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 selidlalela koyedwa ngelanga, njalo labathelelwa igciwane le-coronavirus bengasedluli ithumi ngelanga linye. Umanisipala wakobulawayo wazise izolo ukuba abantu bazakuba behlatshwa ijekiseni le-COVID-19 ngekhefu lephasika emakliniki alo abalisa eleLuveve, Nkulumane, Pelandaba leMzilikazi. Sixoxe nesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association, uMnumzana Thembelani Dube. Saqala ngokumbuza ukuthi abantu benzani ngekhefu leli.
Njengoba siphakathi kwekhefu lephasika, abantu abaningi bazihlalela ezindlini, ikakhulu labo abangela amakhaya. Kukuthi sithi labo ke abatholileyo imadlanyana yokuthi bafinyelele emakhaya, hayi basondele emakhaya abo. Njalo siyakunanzela ukuthi kuliphasika kunje, abanye labo abazisebenzayo kabamanga ukuzisebenza, baqhubekela phambili besiya endaweni zabo zokusebenza ukuze benelise ukuthi bathole okuncane abangakutholwa, njengoba siyakwazi ukuthi abantu bebevele bephakathi komvayelandlini lokukhona kususela kumnyaka ophelileyo. Njalo ke abantu abanengi iphasika balinanzelela, kodwa indlala yesu ibenze ukuthi baphume phandle. Kodwa endaweni eziningi hayi, abantu nje balihlonipha bazihlalela ezindlini. Abanye basontela, bangasonta physical, abanye njalo ngabasonta belandela lezi nsonto ezikhona ebulenjini kumbe kuma television.
Nxa sikhangele ezegciwane le-coronavirus, abantu bebethatha yini amanyathelo ngekhefu lona le?
Abantu ke nxa sebelungisela ukuthi emaphandleni kakhulu abakunaki kangaka ukuthi kumele bahlale bekhatshana ngakhatshana, ngoba siyakwazi ukuthi amabhasi lezimoto ezingabe zithwala abantu kazinanzeleli ukuthi kumele abantu baqhelelane. Ngokunjalo kuyafika ukuthi abantu nxa besiye emaphandleni ikakhulu erenkini bekuba yisiminye eminye, lanxa nje abantu begada khona bemalokitshini abanye besiyazikholisisa laba abazikholisisa khona, akukho lokhuyana okuthiwa social distancing. Kodwa-ke hayi, amamaski abantu kabakhohlwa, bayabagqoka sibili lapha lapha baya khona kodwa kuminyana ikho kusuka kube nganthwa kuba ikho ukukhathazayo ukuthi abantu abakunanzeleli kangako njalo abathwala abantu abakuqadelisa ukuthi abantu kumele baqhelelane ngoba i-social distancing siyakwazi ukuthi inyeza indlela enza ukuthi umkhuhlane longasabalali kodwa ke ngasokuthe kwabaserenkini hayi abantu abakunanzeleli konke kuyaba isiminye eminye lakhona apho lapho esigadela khona ozukho lama ekhombi lakho uyafica nje kuyisiminye eminye abantu abakunaki kangako lokhuyana ukuthi i-COVID lokhu isesekhona
sike senziwa ukubana lona leli kefu kuyaba kulokhu kuhlatshwa abantu ijekiseni ye-coronavirus uke wezwa yini ngalokhu bakhona abahambile ukuyahlatshwa ukefu lonele
ye i-city council lilethile uluhlu lwamaklinikayo lapho kuzabe kuhlatshwa khona abantu njalo ngike ngiyezwa kuthiwa izolo e-small city hall bekunyakazela sibili abantu besiyahlabisa khona ngale ngokuzulu wonke baqambile nje abantu ababakhangele ukuthi babuye bazohlaba khona phana khona abaningi abantu bayafisa ukuthi bayehlatshwa kungantu uvalo lwanobela ukukhona lokuthi abantu bangahlaba mhlawumbe bangagula kukhanya sebehlile ebantwini njalo abantu sebelomukela sibili uhlelo lolu ngezandla zombili lami nginje ngihlatshiwe ngolwesithathu okuveza ukuthi abantu abaningi hayi ukwesaba lokhana bekukhona lakusekho njengoba nginje nje ngikhuluma hayi lami kangenzwa lutho nje philele ngemva kwamalanga la kususela ngolwesithathu so ngokunjalo ke hayi abantu ngiyathemba bakuzwile ukuthi uhulumende ubethe phose ngenyanga ngenyanga uzabe letha ama-vaccines angu-million ukuze abantu bahlatshwe so ngokunjalo ke sibona abantu bakwemukela sibili lo vayo lwelangayi solwehlile abantu kade belala ngomuthi lo we-COVID-19
umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo Ukuhlaselwa kwelizwe leMozambique ngabahlamuki bokholo lwesiMoslem abedlulisa amalawulo sokuthiya inkokheli yeSADC iMatasatasa okhokhela amasotsha kade elwisana labahlamuki laba umnumzana Lionel Dick ubikwa itshele inkokheli yamazwe eSADC ukuthi ingekela ukungenela kumalanga amalutshwana alandelayo kuzonakala ngoba abahlamuki laba balakho ukungena emazweni angomakhelwane agoqela lele Zimbabwe. Abahlamuki laba babikwa sebehluthune idolobho lePalma njalo inkulungwane zabantu zachitheka elizweni jikelele zidinga ubuphepheli emazweni angabomakhelwane. Ele South Africa libikwa selithumele ibutho ukuyohlenga izizalwane zalelo lizwe ezinye ezibikwa sezibulewe ngabahlamuki laba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele walwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla.
Mozambique kumonakalo uzaba nomonakalo omkhulu kakhulu oza affecta ilizwe leZimbabwe neMalawi. Emozambique sokukubi kakhulu kakhulu ongabonisizwa ngendlela zakhe ngakholwa. Inabanye silentanza sesile zahlangana nabanye sikhulumisana nabo. Abakhona ngathi so kutshengisa ukuthi eMozambique umonakalo omkhulu lo ongenzakala iSADC ingangenelanga kuzokwenza kugqibeleke ubudlelwana lamanye amazwe. IMozambique kade sifika laphana bengenele eZimbabwe ngoba i-next target yabo not just eSouth Africa. I-next target yabo izaba yiZimbabwe neMalawi. IMozambique sithwele gadalala ngobana irinamo ikhona khona laphana laye lokhu ihonona ilisa ibambe le ndawo ngayo. Kube sokungena laba bemoslim labo bathi bayi-Islam labo bona baphiwa ngubani izikhali njalo lo nguye umqeqethi wabo akakazwakali kaphumele egqekele. Sesikhangela ngokuhlolisisa sibili baba lama-zip-trees amaningi kakhulu ukuthi ibuso leMozambique liyakhulela.
uma lokuthi ngaso kwabutshana kudala bathumela lapana umbuto okuvikela owamazwe awesadani bazivikele ngezizane leMozambique.
Manje ngokubona kwakho njengomuntu owalwa impi, ubona ungani indlela engasebenza ukuthi yenqabele abahlamuki laba ngeyiphi? Ngikungena ngendizamtshina yini kumbe kukhona okumele kwenziwe ukuthi abantu amabutho ahambe ngenyawo okungaba ngcono ngokuphi?
Okungcono yokuthi kungenele umbutho uhamba ngenyawo indizamtshina ukuhamba phezulu ekhomunikhetha nalaba abaku-ground phansi ukube sizwe ukuthi khona ngathi sizangabe bengaphi yona indizamtshina lezi ezingabe zitaa phezulu lezi ezihlele ephezulu emoyeni bebekwazi ama-target abo ukuthi bayatshaya laphana betshaya laphana.
Sike sezwa ukubana bona abahlamuki laba bathi bengahlasela bangene ebantwini ukwenzela ukuthi bengabonakali lula, akusoze kube nzima na ukulwisana labo nxa bengena ebantwini makhaza?
Hayi, akusoze kube nzima ngobani naba bakhamba ngenyawo baza asesa umuntu ngathi bezele baba phakathi kwabantu izikhali zizaphuma njalo nabo bona labo bantu labo abangena phakathi kwabo abasibo bonke ababasekelayo babanika usekeli bazakhuluma iqiniso. Ngiyabona ukuthi khona balokuvikeleka abantu, abantu babalimfomethini ukuze liwine ilizwe kumbe liwine impi lincediswa yizakhamizi ezikhulumayo ukuthi laphana nalaphana nalaphana khonokhana kuyangizwa ukuthi khona bebaphilile phakathi kwabantu.
Umnumzana Max Mkandla ngowalwa impi yenkululeko ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma e Voice of America at the Washington DC.
Ibandla le-MDC Alliance lilandule imbiko ethi abalandeli balo bayaxexebuka ngobuningi besiya kubandla leZANU-PF. Sekube le mbuthano embalwa lapho abasekeli bebandla le-MDC Alliance abamiswe phambili kwenkokheli yeZANU-PF kubuthelelwa impahla yebandla le-MDC Alliance ebalisa amakhadi ebandla. Kodwa isikhulumeli saleli bandla kobulawayo umnumzana Swithan Chirowodza utshele iStudio 7 ukuthi labo okuthiwa bayaxexebuka ebandleni labo ngabakade bevele bengayisibo malunga aqotho ebandla.
Ukuthi amalungu MDC Alliance aya kuzanu PF ngamanga aluhlaza joko ngoba labo abakhitshwa ku TV lasema radioeni abaqanjwa ngamabizo abantu nje ababuthelelwa indawo one indawo bese kutshelwa uZulu ukuthi ngabantu abasekela iZanu PF abavela kuhlangothi lwe MDC Alliance ngamanga choko ngoba khonapha komthwakazi angiboni mina indebele eliqwanileyo ekhanda elingaya khothama emthunzini bekababumnangagwa umuntu owayesebenza enguye okhokhela umbutho kwambhuqwazi ngesikhathi phela kubulawa phela abantu besindebeleni ngoba nxa singakhangela isizwe samandebele alikho indebele elingazange lilile ngaleso sikhathi segugurahundi.
Ungasitshela ukuthi kungakuliqiniso na ukuthi amalunga ebandla lenu aya kuzanu PF ayahamba lempahla yebandla? Ungasela uthi liqiniso yini?
Impahla zamalunga eMDC ezavela zaba into eyayihluthumelwa abantu kudala. Njengami nginje kwabuya abantu begqike ezindlini yami mhla ka 26 uNtulikazi umnyaka ophelileyo bethwele imbhobho enjengama AK-47 bevale amehlo bevale amakhanda khanya amehlo kuphela bathatha impahla zami zeparty esizibiza sisithi regalia ngesiNgisi. Namhlanje impahla zabantu beMDC sezikhitshwa kuTV lasemaregiyeni lakumaphephandaba abantu betshela ukuthi izimpahla zabantu asebekhalala ibandla leMDC Alliance. Ngicela ukuthi ngiphinde ngithi mina ngamanga aluhlaza joko ukuthi amalunga ethu abhazuka esiya kuZanu PF njalo akula mpahla zethu ezihanjiswe kuZanu PF. Zimpahla ebezithathelwa zithunelwa abantu ezinye izimpahla ebezithathelwa zitshontshwe ezindlini zabantu, zisenza abantu bona laba izigilamkhuba, abantu bezanu PF abakhokhelwa nguye umnangagu owayevele ehamba la mabutho ayehlukuluza uZulu esusela ilizwe lithatha lithola uzibuse ngo-1980.
Umnumzana Swiva Njirotsa, isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Kwezemaphandleni, izakhamizi endaweni ezithiyeneyo ezansi emaNdebeleni eseziqale ukugola amacimbi zikhalaza ngokuthi ngabe uhulumende uyafaka imithetho yokugola lokuthengisa lawa macimbi ukuze zithole lazo ukuziphilisa. U-Albert Ncube usipha loludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Inengi lesisabelo lithi kalitholi inzuzo efaneleyo lanxa ligola lawa macimbi ngenxa yezizathu ezitshiyeneyo ezigoqela intengo ephansi. Abanye ngabakhala ngabantu bokuza abasuka endaweni ezivalisa imberengwa le masingo ababuya bezogola lawa macimbi behamba lawo kibo. Umnumzana Luka Ncube uthi maningi kakhulu amacimbi esigabeni sabo sakobhewule ematobo.
Ah, kithi lapha socimbile lapha emakhaya lapha khonapho siya edamu lakobhewula socimbileni. But uma usudlula siya kobontaba simbu siya la adla izihlahla aqede sechasha kula lutho amanye afa phakathi eplazini aba maningi kakhulu.
Umnumzana Gabriel Lupondo isakhamuzi semawane kwanda South uthi laba basuka kwezinye izabelo bezogola amacimbi kulesi sabelo kumele behlawule.
Kanga lo nyaka vele obuyayo vele awuthi laba abajayele ukubuya bavela kathana le kumele mayibuya abone ukuthi la uyakhipha okuncane apho ngubamba nje ngoba inotho le nyakithi le kumele abone ukuthi iyakhipha okuncane ngoba labantu kukhanyani babakhangele ngelihlo lokhozi sivile manje hayi mancane mancane kuhamba kukuncane baphonga ukudobha kukuncane.
Amazwi akasekelwe ngumnumzana Guda kwaseZulu isakhamuzi sematobo othi abantu ababuya ukuzogola amacimbi ngapha badala ukuthi intengo yamacimbi ibe phansi.
Endabeni yokuthi abantu ababuyayo bezogola amacimbi sifuna ukuthi sikucede lokhu ngoba abantu bangabuya babe baningi bezogola bevela kwezinye indawo intengo yamacimbi iba phansi.
Kungakho uZulu uthi uhulumende kumele afake imithetho zokuthengisa lwa macimbi kuze uZulu kulesi sabelo athole ukuziphilisa ngawo.
Anikuthiwa i-Ministry of Medium Small Enterprise ama-SME kati behluliwa yini ukuthi bona bayenze something ukuthi sivikeleke njengoba kuthiwa kule devolution of power. So yikho sikufuna thina khona ukuthi ngani bayawenza ukuthi akula muntu ozavela ngaphandle obuya endaweni ozogola amacimbi lapha so that we promote abantwana bakithi.
Sixoxa njalo lo mnumzana Great Ompiri oyisakhamuzi sematobo othi amacimbi asuke aba maningi kakhulu osekudala ukwehla kwentengo yawo.
Esibabona bethenga lapha ababuya bevela kathana hayi ngilaba abathengisa amabhudu lani abadilayo abathenga amacimbi ngabantu bala kuphela ama-business mina lapha awayibona into engiphansini ngo-R150-R200.
Kasena lisanga uxoxa lo mphathi ntambo obona ngamabhizimusi asacathulayo unkosikazi Sithembiso Noni ukuze sizwe abakwenzayo ngokuthengiswa kwalamacimbi. Izisebenzi zikahulumende ezigoqela amapholisa lababalisi lazo zithethe leli thuba lekhefu lephasika ukuyagola amacimbi emapulazini angaphansi kwedolobho leGwanda laseColenborn. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana iPhithule Maphosa oyisikhulumeli sebandla lezaphu. Ibandla lezaphu likhangelele ukuba lomhlangano omkhulu wokukhetha inkokheli iCongress ngenyanga ezayo lapho okuzancintisa abagoqela umnumzana Sibangilizwe Nkomo dana kamuyi uDokotela Joshua Mqhabuko Nkomo labanye.
okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngibonge kuwe kuDecris Gandhi, ngiyabingelela, ngibingelele njalo abalaleli.
Umbuzo wami wokuqala ungasitshela ukuthi umhlangano wenu weCongress ukhona nini?
Umhlangano weCongress weZaphu eCity People's Congress ukhona mhlaka 30 April usiya phela mhlaka 2 May 2021, okutsho ukuthi it's just under a month from isikhathi esifiso namhlanje.
Sizwa kuthiwa omunye wabafuna ukuba ngumongameli webandla ngumnumzana Sibangilizwe Nkomo, indodana kamuyi udokotela Joshua Nkomo owayengumkhokheli webandla le-PF Zaphu njalo waba ngumsekeli kamongameli welizwe. Ungasitshela ukuthi kuliqiniso yini lokhu, njalo usiphe lamagama abanye labo abafuna ukuncintisa isikhundla sikamongameli?
Liqiniso ukubana ubaba uSibangilizwe ngomunye walabo ababonise iso sokukhokhela ibandla. Akasuye yedwa owenze njalo, silabanye abahlanganisela umama uStandiso Mpofu oyimember ye-UK province, silo baba uba uMark Mbayiwa ongu-treasurer general okwamanje, silo baba uStrike Mkandla ongu-secretary general we-party manje, sibuye sibe lo baba uMathis Wanda ongu-chairperson we-South province, kubuye njalo ubaba uFuyane uMbonisi Fuyane oyi-NPC member eMathebeleni South province, siphinde njalo sibe lo Bernard Makuku oyi-national executive member okwamanje. Yibo abantu asebebonise baphumele egcekeni ukubana bayafuna ukukhokhela ibandla, bayafisa ukukhokhela ibandla.
Ibandla leZaphu lalisaziwa ukuthi ligcwele ilizwe lonke. Ungasitshela ukuthi okwakathesi elokho ekhona yini ama-structures kwezinye izigaba ezingasonkabazwe kumbe zeMandebele?
Ngempela ibandla leZaphu libandla elisabalale ilizwe lonke, libandla elilama-structures elizweni lonke. Lanxa nje ukuqina kwama-structures kungeke kwafanana endaweni zonke, ezigabeni zonke zelizwe, kodwa ibandla lethu lilawo ama-structures elizweni lonke jikelele.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Ngiyabonga kuDecris ngesikhathi esibe sonke emsakazweni. Ngithanda ukuvalelisa ngokukhuthaza njalo langokunxusa abantwana beZimbabwe. Ngithi iZaphu likhaya labo, kulapho okulempilo enhle khona uma singabambisana, sincedisane ukuze i-vision ye-party i-vision yakhona kuyukuthi sikhangelele ukuthi impilo zabantu zithuthuke, khangelela ukuthi abantu balinganiswe phambi komthetho, phambi kwaNkulunkulu, nako konke abakudingayo kube khona ngendlela elokulinganiswa. Yiyo i-vision ezaphu, kungela kubandlulula, kungela nketa bechabi. So kudingakala kakhulu ukuthi sibambisane, sincedisane ukuze si-achieve leyo vision, phumelele sisonke sindawonye.
Lo bekungumnumzana iPhithule Maphosa, isikhulumeli sebandla leZaphu, ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Okwamanje ke ngidedele emuva ngilithiye ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwezithathelane labesifazana, lilami osithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo-Councillor Faith Msipha oweloveve, yena osanda ukuhlatshwa ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19.
Mina uCounsellor Msipha bambike sahlaba ijekiseni e-small city e-vaccine. So ekuhlalweni kwethu, hayi mina ngiza ku-right kakhulu, angizange ngizwe nje ukuthi kube neyinye nje into engani kubuhlungu, hayi
so la mi gusta mi guan con la pana que yo le está ahí muy ambicioso y yo que pausé mi cuerpo en el ay es que le dije anda y en buen entero y le cae de fumar es ya que yo soy civil so la mi encuentra de ambas de que te se está y le llega a mi casa y encuentra de la vida en su lo es en bajo y un poco chambani de eslava y te dice en ley y si y si y si que era una vez o me da como que anda un avance y COVID-19 so lo que va a decir que es anjuro que hay una aquí te siento cuando la pula hay me sube en un día de la tengo mucho ni ya lo digo en yo que acá me decía ya está yo hago la problema con la en poca bando está yo la de su texto y venga que tiene más casa la de su texto y la es la pula y la cosa
y el manja bando abagusgaba saco usaba zisanin ugutin en pela usachiwe ya lo la boben en su enjalo
y está mucho mi va un de la ya la que tengo que poner la 50 buquera entonces va mucho mi cante no estaba ni
I'm going to go to the house.
I am a little bit of a
siyabonga sithandekile.
La mapenso likhanda mama. Bazi. Chabi tuza izenda mama. Bazi. Asiyenze zokusenda mama. Bazi.
Is
number 99.
Mina ngala ngawe mambo. Uri kwingiri mambo.
Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Inani labahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 liyaliqansa ngekhefu lephasika. Ukuhlaselwa kwelizwe leMozambique ngabahlamuki bokholo lwesiMoslem abedlulisa amalawulo sokuthiya inkokheli yeSadak iMatasatasa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela bulenjini ku-www.voandebele.com.